Die uye uye ye die uye 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 die uye uye ye die uye nenia wakatumwa na Mwari kuti aparidze soko wakasiwa na Samere kuti apedzise basa afambe nezio ni aishi Kose kose, kunyika dzose dzose, pasi rose rimuzire.
Mambo Hemas.
Nemiya wakatumwa na Mwari wakatumwa. Nemiya wakatumwa na Mwari wakatumwa. Nemiya wakatumwa na Mwari wakatumwa.
Nemiya wakatumwa kuparidza soko. Tema kusunungura wakasuwa Manorwara bose uyai mkukure Masiro seri mkukura uduru wa Jehova
Wakatuma na Mwari wakatuma Nemiya wakatuma na Mwari wakatuma Nemiya wakatuma na Mwari wakatuma
Maereja mundo jite Sungano muno jitenga ere kuti wakatuma Ruwazano muno jitenga ere kuti wakatuma Mashowani muno jitenga ere kuti wakatuma Nemiya uyo wakatuma Ae wakatuma Jitenga enyu kuti wakatuma Mazioni taka jitenga isu kuti wakatuma Mureza wezioni waenda njika Jano raira nisho jatino tebira Pano, kuti apedze matambudziko ape vanhu shoko
Nemiya,
Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, Nemiya, N